chekutanga tinofana kuziva kuti rimu chirongwa chekushandisa mari yekunze nemuno munyika saka kana vanenge vachiti mashoma mashoma papiri mari dzese aya ndeyekutsidzisa mari yedu yezimbabwean dollar asi kana takatarisa uwandu hwemari yezimbabwean dollar iyaya tikataura kuti haichadariki zvitau makumi maviri kubva muzana pamari yese iri munyika
saka izvi zvinorevei
zvoreva kuti nyange iro goridhe rataurwa kuti riripo ringagona kusvika matanzi maviri nezvidimbu zvishanu 2.5 tanzi uwandu hwaro kumayusa hunotokwana kutsigira mari yatinayo yemazimbabwean dollar
mari iriko munyika nemaus dollars yakawanda sei
kumabhanga uku mari dzere mayusa dzakanga dzakawanda chaizvo dzichiramba dzichisumukwanda panguva yega yega nguva yareba yatabva iyo mabhanga anga achigara nemari dzingasvika 1.4 to 2 billion panguva yoga dziri dzemayusa dzimari dzinogona kuti dzekushandisika kutenga kunze kwenyika
izvi hazvisiri kuzokanganisa here uremu hwemari itsvai
monetary policy ndo yakanyanya kukosha inoita kuti mari yedu huwandu hwayo nekutsvagwa kwayo nekusikwa kwayo zvinge zvichisangana kundosimbisa mari iyoyo saka ndinoona muri kunyanya kutaura zvakanyanya nezvemari itsva yatisingatombozivi kuti yakamira sei uye inoita nezvei ngatisimbirire pakuti monetary policy yatakatarisana nayo itange here iine simba rekugadzirisa uwandu hwemari yenyika ndebasa remonetary policy rezimbabwean dollar uye kudikwa kwemari iyoyo kutsvagwa kwemari iyoyo yavanoti demand yezimbabwean dollar
vamwe vari kuti rbz yaratidza kusavimbika sezvo paine humbo hwekuti fidelity yakatenga goridhe rakawanda munotiwo kudine izvi
havazivi mafambiro anoita nyaya iyi goridhe rinenge richitaurwa kunzi rasvika matanzi 35 rateti goridhe rinenge richitengeserwa kufidelity zvinomoti goridhe rauya nevanhu vachitengesera kufidelity motora motendere zvinoita here izvozvo munotora renyu renyu rinobva kupi zenyika kumaroyalties kaandataura iwayo.